Faro, ndochikira ma sisters, vaye vakarorwa vari vana. Boys munodarirei vana, ndochikira ma niggas, vakaita vana vari vana. Nai munodarirei vana, mamwe ma decisions anotoda zvekudipisa. Making future plans kwete kuzongonomitisa. Pamwe pacho tisu vanotega tozvichipisa. Ndidzo pfungwa dzangu but hanzi ndakudipisa. Still ndiri pajeni, kushandira ma use andisi kushandira ma penny. Kuita kuti ndizoita mwana ndiri ready. Kuita kuti ndizoita wife ndiri ready. Is it really worth it zvekupromisa namusha? Each and every day pakuda nyama nema veggie. Cause my baby disazari ne soup nemufushwa. So see my problems anotanga in the future. Mamwewo ma problems anotangira pamari. In fact ese ma problems anotangira pamari. Nekusaziva mwari nekukoshesa mari. Nekusaziva muri muchitevera shamwari. Time yatofamba tatokura. Zvinhu zvinorwadza zvinopfuura kunge zhizha rine mvura. Chengetawo moms vanofara. Chengetawo muri inokura ndoma north emashua.
Andidi kuzova munhu anozo regretsa my chances I didn't practice. Zvinhu zvaindipa access to a better life function. Akawanda ma distraction now I realize upenyu mutoro with such a fashion I can fathom. Because upenyu anotora hangaregi akamitiswa mototi osotora. Zvimwe zvacho zvatinoita ingori pressure. Pamwe pacho menge muchida kufeel special. Ini ndinozama cool, mira ndine attitude. Dzoserawo gratitude kuna Java remighty fool. I just really wish tichafambira mulight. Tombogara tombotaura tese pasina mafight. Kana ukafa nhasi do you think you go to heaven? Iko nhasi watotadza zvinotopfuura ka 11. I hope uchachanela vision yako kulight. Urarama muna mwari wopinzawo paradise.